bangu pane mujiridzi anonoti towards towards the wati basiri la maposa pane vakatumidzira ndumwe nhumba dzavo mabite mwetora pera zvikashabasa handifungi kuti pane chavangofambira chete mhara zvinoitika muafrica havanoparadza mari asi ini ndofunga kuti pane zvavafambira zvinofambirana nekutaurwa kuri kuti pane nedambudziko remuzimbabwe
sokuona kwenyu munoona sokuti vachakwera vati vanoda kuti vapindevo munhaurirano dziri pamusoro pezviri kunetsa muzimbabwe
chiwane chekutika toziva kuti kunetseka kunetseka kwemuzimbabwe and ngatizive kuti kumozambique kwaita dambudziko remagandanga maezambiki ati saka tangavo takakunzwa futi maamerican vachitaura nezvavati vachiita nyaya yacho ingatinetsei saka ndoona kuti agenda yavo papa agenda pacho pane zvinhu zvakati kuti zvingavati zvichitaurwe asi chikuru ndechekuti vamunangagwa semunhu anga ari kungoita nharo kuti muzimbabwe hamuna crisis and vanga vachitowandezano vari kuti hatidi south africa kuti inge chitaura ndoona kuti ini au ingangodaro yangoti kuna vachakwe inini semunhu achangohwina ndeuyezve akabuda muopposition asi ari munhu akanga ari munationalist party chimbononzwai kuna vamunanga kwakuti ivo maonero avanoita nyaya yemuzimbabwe ingagadziri kusva sei ndokuti kungoti munhu achangoonera semunhu akangogona akakunda ari muopposition hazvinyanyi kuita kuti munhu anga ari muopposition ari achipikisana namutarika oita ushamwari namunanga kwahazvingangodaro ndofunga inini pane zvavakatakura zvichataurwa mazuva maviri atero ndambofunga kuti kuda gwendo kusina matoro asi azvepakuti gwendo uku munhu ari kufamba akatakura uchi mugushu rake
ukama hwemalawi nezimbabwe hwakakosha sei
kuchidzidzana kwacho kwakati kwakanaka asi kuzoti kuchidzidzana kwacho kunokwanisa kunzi kunzi vachakwera vanokwanisa kuti vatsiwe vamunangagwa kuzvikadaro asi kuchidzidzana kwacho ndokuva pane yatinoti mushuku mutual respect